Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino-zvino pakuita tsvakurudzo nekuve nemafigiri ezvinhu zvakasiyana-siyana zvemunyika, sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki neveukama uye kumitiswa vasati vabva zera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe we-2022 Castola Gasokasta of the Year vanosarudzwa. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West muParamende vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya, vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare ati nyaya iyi yakakosha zvikuru zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti vatiwo izvi zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomishen inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission, iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore, avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu, avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vativo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodhwa nekoti pasina magetsi, saka hazvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi pachine nguva.
Mumwe wavanga vari mudare iri vaClifford Hlatshwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemitemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva, kupindirwa nekupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANU-PF, iyo yaparara isina zano kuti yobata papi, yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupihwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvinyirira, kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka, nekuti ZANU-PF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya yekuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaita ka muno munyika nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezveupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika 150 vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsime, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yeZANUPF vaPius Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe 15 zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kutsara kwavasikala navaFelix Biri vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vaburitswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuChinoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora, dzakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru 30 kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiita zvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda vanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanetseka.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino-zvino, vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa namasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburitsa patinoda kana patagona. Asi veIMF vakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducer statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuiburitsa gore rinoya June 30 asati asvika. Ezvinoti tachitoita 9 months, vari chochotaura zve6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvinova zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende kurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vama wende watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete nawo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimstats amai Naomi Wekwete vatsinira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe, so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza Zimstats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstats mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva, so I think ndozvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai achifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 naama echifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nhau dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kudai sevabereki, kudaisana seku, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nanababa mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinotiyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rombo rakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti ataneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa reumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate vanhu vasapare zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisirewo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyo munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kuchema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai ekeni achifamba vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa kana kuti 46, icho changaishitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yazivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo, Victor Bout, chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death, chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Griner uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mumapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri, zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba necheGutu, vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota, zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRicks riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravhera jeni inenge yati rebeka either pamwezvo kugona kutokanganisa vamwe ndonaso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezviri zvinhu zviri rai.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vadzara ndoo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu tose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchikoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswawo kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangwe yasarudzo dzopanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo nemafasiriti kuti vanhu vadiki vakwanise kuita purosesi.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo varoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko, nokuti izvi zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weVEC mudunhu reMashonaland West vaostenhofu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
Sezimbabwe Electoral Commission chekutanga tinoshuwa zvikuru sakuti vanhu pavanoenda kunovhota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa range yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvinekonzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu lovu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizimisi, mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzodzo ndo dzatinotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu arikuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya, uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we 2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeWorld Cup 2022 kukata nesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisira Walter Musona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina waKnowledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United, kana kuti makepe-kepe aita tarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chajka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Elik Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kuchitsa chikwata ichi masemifinari echibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kunishamisa kutoshaya kuzauti zvii zvine zvatotora nzvimbo, because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year, because kana kutarisa matambiro ake akaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka, yaakurelegation, but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa 16 zvita gore rino. asi hapana mvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNorman Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nekwasvitsa masemifinari. Zvechakadaro, Herentals neBlue Chips dziri kusangana muBaba Field Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chirikutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine uye anukambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Vanoda kutonziya vandiponda ponda isesi tavonotsaka ndiri muhonda hamborerai vavengi vangu vabatirei ana Musoro Bhangu.
Ndakatanga zvemagitare muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madhira?
Ndiri munhu wekuti pandidotiraenda mastudio vabereki vandegara novo vanga vasiri vabereki vangu, ndiri munhu akakuravirira kubva kugiredhi 2. So tembo kuti vanyazozotambire izvezvo vasiri vabereki vako zvokuti unoimba izvizvo zvinose nenge baza chi baza rengonzi rinoitwa nevanhu vaivayo vamwe vaivaya risiri baza rinenge ritoitirwa nevanhu ende zvaingoshurisa kumavhillage kwatigara. Asi tivanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo pushawo muziki yedu. Then pandakapedza form 4 2018 ndichinoya kumbare chinobhugara kumbare mbare munhariro ndinobatano neumwanonzi DJ mazuva kupopa Blaze chimbonoshanda nawo ndikamboshanda nere music. Then ndokuva ndakaonewo vamwe varikundibatsira kupusha music yangu kaita sana Buskavara ando vamwe vanhu varikundibatsira kupushawo music yangu.
Ko muchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndakuyo kumbare ndakuzogara kuepwit ndichito zvemusic yangu ndichisangana neprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndati ndaende kundosvika ndichionzi ari kudzidzira kuti music yake isi kutiitira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ngoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kawani because music is jane atingonzi tangotanga rekoda nhasi tangonzi tatione maiti. So ndichi
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ndinosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichishuvira kuti tinge tichirekodho sesomu yauyo unenge wafungwa unyatsofira ripazvino somu ndogadzirei ainingi tine chifilazi chakatamuka but kuti uzobata tamuka wacho wamupa mari mari hatidziwani dzemastudio mari dzemavhidhios ndodzimwe dzinotinetsa kuwana malingo uno vanhu vekuredio kuti tindosoo somu yako irira zvinhu zvinorema kana usina uri munhu asina mari. So
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanodotibata tinobatika paFacebook page redu rakanzi Qshine Officials. Zvokuti pari zvino nesong yandakarekodwa naStiz da kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvochindichosha kuti zvine zvazoya sei because
hanzi kangoma kana kakuririsa kanoparuka tata kuchitanga kusimuka kuti tambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Qshine angai ne hurukuro na Ivan Zinga we Studio 7 rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa newe hukama ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soko isikati senda baku VOA ndem.